mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vaudza zvuru zvevatsigiri vavo kugwanda kumatebeleland south kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa vachinoratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda tiyavonga kuti tauya pano pagwanda
tizive gwanda tiyavonga
tauya pano pagwanda
tibwire lape gwanda
rizeni yatawira ndeimwe chete
isizato sinyezi
tavinga pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita. So it's our thank you, it's our siyabonga rali
tilandu kuzobonga ngokuvhotele kwenzileyo lonyaka irali yethu yokubonga namhlanje.
Thank you Gwanda for voting for change, thank you for voting for us, thank you for your love, thank you, thank you, thank you. Nawo ndandiri kubrebridge nezuro
ndakashamisika necloud yandakaona iko.
Unoziziya kuti panopera maelections vanhu havaoni the need yokuuya kumahati. Havasho kuti nemawiro akaita vanhu kubackbridge.
Vachamisa vabatawo nhau dzakasiyana-siyana dzinosanganisira uori hwavanoti hwakawanda munyika, kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze2% tax. Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Asi vamunangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo rezanupf rakadyiwa musarudzo dzakapfuura. Kuti tinzwe zvizhinji tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya avo vanga vari kumusangano uyu.
Nhasi tiri kuno kune machikichori svinga ravanhu zuru nezuru kupelandava stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndeyekuonesa vanhu kuti vanhu vakabude maelection havo vaisa nyika mumagwiringwimbi, havo vanyudza nyika, vanhu vari kutambudzika muzvipatara hamuna mishonga, vana havasi kuenda kuzvitoro, munyika hamuna mura zvakanaka, mari hamuna, mitengo yezvinhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poga poga. Saka toita seiko nevanhu ava vakabire sarudzo dzevanhu?
Saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo?
Mashoko ari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera, makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika. Naizvozvo tiri kuti isusu vana vezimbabwe handei kusteta ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakazotebvana vanhu. Ndee mashoko makukutu avari kutaurira vana vezi.
Muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino vakukambirana sei nemashoko ari kuparidzwaya?
Vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Ivan, vari kutotivaiwa takagadza isu rachamisa musi wa7 July. Naizvozvo tatononoka handei kusteta zvikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika. Saka ndingati inini muchidimbu mukoma Ivan, mashoko aya ari kutambidza zvine mutsindo, ari kutambidza nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda. Nekusi vatungamiriri mukoma Ivan, tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza tokavhotedza nevanhu nekufamba navanhu.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari kupelandava stadium kugwanda nestudio 7. Asiwo imwe nhengo yezanupf kumatebeleland north vabelief Gaule vanoti MDC iri kutambisa nguva kuramba vachiti vakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, hakusisina chichachinja zvakabuda musarudzo.
Mashoko ari kuparidzwa nevanhu veMDC aya, sekuona kwangu yes vari kuita zvavari kuita but hakuna chichabuda, hakuna zvavachazvaita vagona kuita nezvekuti zvinhu chavo chibudirire kana kumboti chete they are taking advantage kuti vanhu zvinhu hazvisati zvazonaka munyika, hazvisati zvanaka sezvo vana Mnangagwa vachitanga basa you are the technical strategy, the situation you remo, ma mirio zinu, ma mirio aezinu munika. Kuri kuti zinu, zina kumira mwishu, ima wakuti kune sabote, jirugi tika apa ni apa. Ili kondereswa ni wangu wana. Ili kondereswa apa, ziripa chena. Ili anivacha hafu. Parikuzi, andisi utu, parikuzi tola kupikuti. Vacha ita hizo, zuzibudi rile. Andisi kuwa wana, zuzibudi rile. Nema uta kanaru tsijiro, iwa nangagwa, zinzawo zakafamba, zakanaka nakasezo, zaita zima, zaita nendira, zakaita, zakaita makoti, zakabudi ya, isada, iwa tsijira. Andisi kuti iyo tsijiro wacho, wazaruwana kupi.
Munoona here, paine pachikwanisika kuti pave nenhaurirano pakati pezanu PF neMDC, zvekuti vashande vese kuenda kumberi.
Sezvo vari kuita zvinhu zvavo izvi. Ndofunga kuti vanhu veMDC vachapedzisira vabvuma kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Sezvo President Mnangagwa haana kuramba akati haiwa, ngatigarei pasi kana kune zvimwe tongotaurirana. But iyo manje vari kuramba. But ndirikuona kuti vakatadza kubudirira kwa zvinhu zvavo zvari kuita, sezvo vachatadza vachadzoka futi. Ende ndirikuvaona vechidzoka ivo vechida kuti vanhu vataurirane, vagare pasi vataurirane, vagadzirise zvinoda kugadziriswa.
Avo vanga vari mutsigiri webato rezanu PF kumatebeleland vachitaura parunare vari kutsoloto kwakare kubulawayo.